DC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 3 kukadzi 2022. Makacherera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzerimwe sangano rinomirira vatyairi vemagonyeti reUnited Truck Drivers Association dzinoti dziri kurega kuenda kumabasa kuri kuratidza kushungurudzwa kwadziri kuitwa muSouth Africa. Zvimwe zvikoro zvinonzi zvave kumanikidza vana vechikoro kuti vauye nemumbowo wekuti havana chirwere cheCOVID-19 vasati vadzokera kuchikoro. Vagari vekubinga vanoti ngombe dzavo dzave kubatwa nechirwere chelampskin. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vatyairi vemagonyeti reUnited Truck Drivers Association rinoti nhengo dzaro dziri kuenderera mberi nekusaenda kumabasa senzira yekuratidza kusafara kwavo nekushungurudzwa kwadziri kuitwa nezvizvarwa zvemuSouth Africa zviri kunyunyuta kuti vabva kure vari kutora mabasa avo. Vatyairi ava vakatanga kusaenda kumabasa kubva nemuvhuro 31 ndira uye vacharamba vasiri kuenda kumabasa kusvika musi wa4 kukadzi. Sachigaro wesangano reUnited Truck Drivers Association vaBernard Ndavambi vanoti vakamanikidzwa kutora danho iri nekuona kuramba vachishungurudzwa nezvizvarwa zveSouth Africa. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vandavambi kuti tinzwe zvizhinji.
Ngozedu takataura tikaona pamwe chete kuti kubva kuna 2016-17 kushungurudzwa nekurohwa zvazvichiwanda, uyewo zvizvarwa zvemuno vanenge vachitawo basa ravo nekuti munyika mavo. Asi tinozosvika pakurohwa kwavanhu nekufa nekutotsvirawo murori kutorerwa mapepa ekushandisa mangwana opfuma uchinzi undocumented. Zvichingodaro, saka inongori gonzo natsuro kushanda kwachona. Saka taona zvanyanya pataida kuitawo tida kukumbira kune association inonzi ATTF yataida kuti titaure navo. Saka vakange vachitauravo nesu, asi havana kusununguka kuti tizosangana titaurirani pamwe chete tichida kuona kuti tingaite sei kuti kana vachidawo mabasa avo parege kuurawawo pakurasirwa neupenyu kwemumwe kana kukurasirwa nemaparticulars kwemumwe kana kutopiswa kwemumwe. Saka zvakazoramba, asi vakarazopedzisira vakuti itai zvekurejista. Saka isi takafamba negwara rekurejista zvikatorerwa nguva kusvika gore rakapera raakunopera, ndopatakazovarejista tisaassociation iri pamutemo ine mine zvikwa zvayo zvinoshanda nazvo. Ndopatakaona taane voice rogona kutaura, tigona kunzwikawo nehurumende, tigona kuitawo maections anoenderana nelabour law yemuno munyika nepasi rose.
Saka mave kukwanisa here kunzwikwa sezvamuri kutaura kuti mave sangano rinokwanisa kunge richitaura richinzwikwa?
Kutaura kwatakaita nevamwe tichizivisawo kuti taana association iko zvino, vazhinji vakagamuchira nomufaro vakati asi zvakanonoka, but better late than never. Saka tine mufaro. Vakanzwisisa, tikataura navo tikaonesana kuti toita sei isu hatikwanisi kustrike, hatifariri zvekubhaza nekuuraya propati nekupisa vanhu nekuvavhaile nekumhanya matoitoisi aya. Saka takaona kuti kugara kumba ndokuri best safest state yekuratidzira kuti hatina kufara, hatisi kufara nekusununguka pamashandiro atiri kuita tiri munyika ino iyi.
Tichitarisa iro danho ramatora rekusaenda kumabasa iri rinoshanda zvakadii?
Pakuva effective pane mafols akawanda. Hatina chinangwa chekuti zvive effective zviaffecte ikonomi yenyika. Hazvisizvo zvatiri kuita nokuti hatipo kumukira nyika. Hatina zvakare kuda kuti zvimboaffecta kana hani. Asi takangoti hurumende itai zvinhu zviri nani, you can do more. Nokuti takanyorera gore rapera, tikanyorera minister of transport and so on, tika zvakanaka here kuti tingosechwa murodi nevanhuwo zvavo vachitora zvemapepa edu mangwana opfuma kuti hatina mapepa, uyezve vachitoti mhaisa kana kutirova nekutishedza mazita akasiyana siyana. awana kupinza nengu ya taita nisirao taka inda kuma pesi kanyora kulepa kanyora suku minister of police saka esika kona chaya ukumbeta truth down mavili matachiri masiwa kana singa kosha kikoshi try kana kuti nika ino ya wareti kutino kwanza kufila maposienzi ese akabatwa ni maforeign nationals so vip ndomu kana wataipa kuti kana toto kwa kupasa tireke kusurowa apana risi ni uchitrowe
iro sanganurenyo rine nengo ngani waanda wambi
nengo zetu zaka waanda so kuwanda shia yodarika shiuru for now yangu tanga maimanja enani 3 months asine nengo zudarika shiuru parishinu ende zaka wanda kutarika shuru cha chwe chocho nengo zaka wanda chose
saachi garo wesanga nore United Truck Drivers Association wa Bernard Ndabambi vashitaura vari parunare vari mu South Africa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe zana nemakumi matanhatu neumwe 161 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevaviri 5352. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu negumi nevaviri 230,012 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamirioni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvisere zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevana 4,278,394 vabai wanomba dzose mbiri vave mamirioni matatu ane zviuru mazana matatu nezvinomwe zvine mazana mashanu nevanomwe 3,307,507 ukuwo vabai wanomba yechitatu vave zviuru makumi matanhatu nechimwe nemazana maviri ane makumi mana nevana 61,244 urumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi zvichakadaro zvimwe zvikoro zvinonzi zvave kumanikidza vana vechikoro kuti vauye nematsamba anoratidza kuti havana chirwere cheCovid-19 kana kuti Covid-19 certificates vasati vatenderwa kutanga chikoro asi izvi zviri kukonzera mutauro wakanyanya munyika kudzanai musengi anotipanya ya inotevera
mwambereki uyo asina kuda kudomwa nezita akatambira chiziviso chedanho iri kubva kuchikoro chemwana wake nezuro atanonzwisisa chose kuti danho iri rinogona kubatsira kudzivirira kutekeshera kunogona kuramba kuchiita chirwere cheCovid-19 asi ati izvi zvinodhurira vabereki
pakudiwa imwe mari yekuti titorese vana vaitwe matest and ndiri kutarisa nekuwanda kwakaita maboarding schools muno muZimbabwe kuti matest kits anowanika here anokwana kuti vana vese vange vachiitwa matest vasati vadzokera kuchikoro and nenyaya yeperiodi yavapa yekuti 24 hours zvinoreva kuti kumaservice provider kwacho kuchaita pressure and its likely to trigger ma price increase maservice provider kana vaona kuti service yavapa demand vanogona kukwidza maprice avo kuvabereki zvinenge zvakaoma maybe zvaigona kuita nani kana chikoro chiri icho chaigona kudeedza vanhu vacho vanotesta vana vongotestwa vari panzvimbo 1 uye chikoro chichibhadharawo chimwe chikamu kana kuti government yoita iyo testing kuitira kuti maexpenses asanyanye kuwanda
mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rine matanho akatarwa anobudisa pachena kuti ndezvipi zvinofanirwa kuitwa muzvikoro vakati hapana mutemo unomanikidza vadzidzi kuti vave nemagwaro anoratidza kuti havana chirwere cheCovid-19
we do not force our learners to bring COVID certificates and we advise all schools that are doing so to abide by the standard operating procedures.
atimani kidzi vadzidzi kuti vauye kuzvikoro nema COVID-19 certificates. Uye tiri kukurudzira zvikoro zvese zviri kuita izvi kuti zvitevedzere matanho akatarwa ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi muzvikoro.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati hapana zvavange vachikwanisa kutaura nezvenyaya iyi sezvo vari kunze kwenyika pari zvino. Mushure meongororo yakaitwa gore rapera, hurumende yakati vana vane makore 14 zvichikwira vanokwanisa kubaiwa nhomba asi vasingaite zvokumanikidzwa. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum variwo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamusakika vati mitemo iri kugara ichiitwa nehurumende pakudzivirira kupararira kweCOVID-19 ndiyo inofanirwa kutevedzerwa kwete zvimwe zviri kunze kwemitemo iyi.
Pari zvino tine statutory instrument tine matanho akaziviswa nemutedzeri mutungamiri wenyika Vice President Chiwenga. Matanho iwawo haasanganisire kumanikidza vana vechikoro kana kuti vana vema college kuti vange vachiproducer a negative COVID-19 certificate kuti vange vachiuya kuchikoro panotanga zvikoro muna February muno. Saka zvikoro zviri kumanikidza vana vechikoro kuti vange vachiuya nema COVID-19 certificates ari valid for 24 hours. Zvino zvisina kutsigirwa nemutemo wedu pari zvino. Hongu zvikoro kana mabhizinesi makambani vanotenderwa kunge vachitora mamwe matanho ari pamusoro pematanho atarwa nemutemo. Asi matanho iwawo haakwanisi kunge ari ano disadvantage kana kuti anoita kuti vamwe vazosara vazovharirwa panze vange vachitadza kuenda kuchikoro. COVID-19 certificate irinotora mari, havasi vese vana vechikoro vanenge vane mari kuti vange vachikwanisa kuwana certificate iroro vauye kuchikoro.
Dr. Henry Madzorera avakambo vegurukota rezveutano vati havaone kumanikidza kuti vana vechikoro vave nehombowo hwekuti havana COVID-19 kuchibatsira. Vati zvakakosha kuti hurumende ione kuti matanho agara aripo ekurwisa COVID-19 muzvikoro atevedzerwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Chirwere chengombe chelumps skin disease chinonzi chiri kuwanda zvishoma zvishoma mune dzimwe nzvimbo dzekuBinga kuMatabeleland North. Nyanzvi yezvekurima uye vari munyori mukuru wesangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivai sezvou vanoti hurumende iri kunonoka kubatsira izvo zvichakonzera kuti chirwere ichi chipararire panguva ino yekunaya kwemvura zhinji. Vazvo vanoti vari kukurudzira hurumende kuti ikurumidze kubatsira sezvo mwembe dziri upfumi hwevanhu mumaruwa.
KuBinga kwanetsa chigwere chemombe chiri kubata mombe paganda rayo chatingati isu pada nechirungu skin disease kana kuti lambskin. Ndo chigwere chanetsa kuBinga panguva ino.
Chirwere ichi chinotapurirwa sei pakati pemombe?
Chigwere ichi chinotapiwa nenzira yatingati isusu nyore nyore kana mukati menguva ino yatiri kusangana nayo yemvura munowanda vutunga hwatingati isu vunyonyo. Utunga hukangorima mombe chete chigwere ichocho chinobva chadouya pangombe iyoyo.
Vazvo chirwere ichi chinoonekwa sei pangombe?
Chigwere ichi chinoonekwa nokubuda misodzi mumaziso kunenge kuchiita mombe kana kubuda yatingati yakaita mvura kana tudziwa mumino yatingati isu nechirungu discharge, uyezve maronda paganda remombe nekuoma kunoita makumbo makumbo emombe anotozvimba zvekare zvichienderana nemu udhumu matingatisu maareas anogona kuti titi kuda yakaita kunge mwandabvu iya kana atingati mbirapi mumalymph nodes. Ende chigwere ichi chinotapurirana zvakango chipa chipa mombe dzichisangana mumafuro imomo dzinotapurirana. Izvozvo zvandataura kana zvobuda pamombe zvodora kuti mombe yakudogwara chinguva chipfupi chinguva chinguvana chipfupi pfupi mombe inogona kutongoonekwa yotokonegwa yoremegwa yobva yadofa.
Imombe ngani dzati dzafa nechirwere ichi kuBinga?
Hatina nhamba yetingati isu kune mombe dzaverengwa kunzi dzidzafa panguwa iyo ino yokuna ya kwe mvura bodo.
Asiso atingata urando zokuti.
Zeshuwa shuwa.
Ngombe ziri kudofa. Satora nabari mivakasiana siana mzimbo zakasiana siana. Vakatari zaivo kuti zeshuwa ngombe zao ziri kufa.
Chirwere ichi chaka nyanya mzimbo zipi za mubinga vajo.
Mbukura sabu kusiamupa kujobola nikuya ika ngwele usipuwa ziri kudofa. Katarafuti kune imwe wadi nozi mcheso uko tabata iko koko vamu nguli. Vakataraivo kuti muvillage nozi mumacha. Macha village, isipuwa ziri kudofa, ende zijifa, tichazo ziwa edu namba, nengu, nekufamba kwa nguva, bari isipuwa ziri kufa. Asipa gorela kapurula, muno mdu nure mate belele ndi north, maka wana isipuwa zaigo na kusika hizo pa 400. Zagaba kwa nechigere isho chichi, zijiro yazo kichigere chidoripo, choda kutuwa rimi vachi, na nzerere ne mazo.
Urumende iri kuite pamusoro penya iyi.
Urumende parizvino haisati yawana kuwana ruzivo pamusoro pazvo zvakanyanya kuburikidza nevatariri ve Department of Veterinary Services. Zvino isu tati sevatariri vevanhu varimi ndo basa redu vadhumeni vatinotungamirira isu vanenge vachibatana varimi nguva zhinji. Atingango peti maboko, tigovhara meso, tigoisa zvevedzeri zvitanda, zvipfuwo zvevari zvichiparara, vupfumi bwedu isu bwakaringana nemombe munzvimbo yematebelele ndino. Saka zvipfuwo zvedu ndofuma yedu, ndoupenyu bwedu, ndopaneraramo yedu, zvingada kuipwa zvose zvinongotarira zvipfuwo. Saka zvatiita kuti timanye manye. Tikati sikana taburitsai hwirori hurumende nayo ichaziwavo kana yaziwa neimwe nzira ichamanya yondoona kuti vanhu vedhinga vangabatsirikana sei kuti zvipfuwo zvavo zvisatsakatikane kuda kwechigwere ichochi.
Ehe, hurumende ingabatsira zvayo vazhou, asi munotii kuvarimi chii chavangaita kuchengetedza utano hwemwondo dzavo kubva kuchirwere ichi?
Vadhumeni vedu variko kugiraundi uko vanotarira nezvezvipfuwo vanogona kuvabatsira because pane mishonga inenge ichingodiwa inoita kuti utachiwana ibwo huhu vatingati su bacteria iyoyi idzikire kana kuti ipere. Vanogona varimi vedu kutenga yatinoti isu seprocurement. Seprocurement inobatsirawo futi vanogona futi kutozosanganisa kana nepenicillin. Zvinobatsira izvo kuti zvidzikisire chigwere ichochi ingori bacteria inenge yangotenderera ikangosvika vapa vanenge vari mwana wekutunga.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima uye vari munyori mukuru wesangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivai sezvou vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tabata mukuru weVeterinary Services mudunhu reMatabeleland North Dr. Pollux Moyo vakatiudza kuti chavangangotiudza pari zvino ndechekuti hapasati pava nemombe zhinji dzafa nechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Today, sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoyambira kuti uwandu hwevanofa neCOVID-19 huchakwira zvakadzama munzvimbo zhinji pasi pano sezvo vanhu mamiriyoni makumi mapfumbamwe 90 million vakabatwa nemhando yeOmicron kubva muna zvita gore rapera. Heraldi rinoti mvura yedutu mpengo ana yakaeredza vanhu gumi kumukumbura, asi hazvisati zvazivikanwa kana vari zvizvarwa zveZimbabwe kana Mozambique. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vatepfenuri vese veStudio 7 ana Jonga kandimire nevateereri vose veStudio 7 ina undri pano basere sabar kupita papa pakep sauna do ikwa Samson jendi papa tukungoti vanvese tukukurudzira vanvese kuti pamayelo ipapo garai magadzira pamayelo ipapo vokwatiri kuda ipapo zvapinda hake mukomana zvavana mondora zvavo izvozvo nana kupe nezvavo izvo mukomana ngaapinde cheko
makadi yenyu mukoma Blessing Zulu mukoma Jonga unoita kanjo kakanje zvaari kuti unoda kuti afamba ina vachidiki achipinda mumahofisi ana atendai biti aizuva rasika achitika ndoda kutaridza pavanhu pakafira nyika ndepachiyadzwa pavakaba 15 billion apo ngaainge pabet bridge avone kuti vari kuba zvakadii chiyadzwa vari kuba diamond maminerals yese ngaainge kunanarehirita rusvaya dzakawanda magoridhe maminerals ndo vanofanira kuvataridza vanhu kuti ndo vakauraya nyika asiyane nevanhu vari kuda kugadzirisa nyika chaanobva nacho nevanhu ava ndechekuti vari kudzivirira kuti ivo vasazoba vari kuda kuvhikira kuba kwavari kuita zvinhu zvivandipa zvenyika pasi navo.
Hallo pastudio 7 vashamarari vese vepastudio 7 munofara here zita munotaura naRiel Dube muSouth Africa muLouis Trichard mubva kuChipinge kuZimbabwe. Vachamisa nyika ndeyenyu, torai mafans ngatiende kundovhota titore nyika yedu. Vachamisa vatori gore nderavo vachamisa ratenderwa namusiki, zvinoda zeki, zvinoda vamwe maopposition party, zvinoda vamwe vakavenga. Vachamisa vari kuzotonga iko zvino, gore ririravo nderavo. Vachamisa mapirwa mukana wekutonga nyika iyo, chitongai. Sasanyetera vanhu zvinhu zvinoitwa nemapato akaita seZanu PF tichiudza kuzi nguva yamavhoti yega yega kumanyika land vanonge vachingozi tipei mazita anyu nezvitupa, toda kukupai minda, toda kuzokupai mapegi esimbi, tanga vavhoteswa nhema. Nyika iyo vachamisa, gadzirisai mvana, Zimbabwe yamvana. Famba tione mudhara chamisa, triple C munhu wese.
Makadii apo pastudio 7 apo, vana mukoma Wande, vana mukoma Zulu, vana mukoma Jonga. Pana baba vanga vachitaura nezvenyaya yekuti uyu Mashakada ari kuti ma MPs yeCCC akahwina, tinogona kuma recalla zvakare sezvo vasina kudenounce membership yavo kuMDC Alliance, achiti vanoda clarification kubva kuna vanhu vakafanana namagaisa malawyers. Ini sokuona kwangu common sense dzinongoratidza kuti hapana zvakadaro zvinoitika, nokuti kana munhu wanga uri mushandi pabasa wakanyorerwa tsamba naHuman Resource achiti basa rako hapachina pano, vakakubudisa basa wakaenda, hazvisisiri necessary kuti iwewe nyakubudiswa basa unyore tsamba zvakare kukambani kuti ndaakubuda basa. Nokuti tsamba yekudismisiwa unonga wakatopiwa maoko, wakatoibata kuti wabudiswa basa. Ndo zvakaitwa naMonzura, akanyora tsamba yekuti mamembers aya tavafaya, havasisiko kubato. Saka there was no need yokuti mamembers yayo anyore futi zvetsamba kuna Monzura kuti hatisisiko kupati tabuda. Common sense inongoratidza pachena kuti hakuna zvakadaro zvinoitika, kungoda kuisa confusion chete muvanhu kuitwa naMashakadawo. Hakuna zvakadaro zvinoitika. Tinoitwa Munandi kuchiredzi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatimboendai kuCameroon tione kuti mitambo yeAfrica Cup of Nations yakamira sei. Mumutambo wesemifinal wakatambwa nezuro chitatu, Senegal yakakunda Burkina Faso nezvikodzwa 3-1. Umwe mutambo wechipiri wesemifinal uchatambwa nhasi China pakati peCameroon neEgypt. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muzinda webazi rezvekudzivirirwa kweAmerica wePentagon Nezuru wakazivisa kuti mtungamiri wa America wa Joe Biden wakati America ichatumira mauto ayo anoita zvihuru zvitatu kunyika dzinosanganisa Poland, Germany ne Romania apo Russia iri kuendera mberi nekuunganidza mauto ayo kumiganhu yayo ne Ukraine. Nyanzvi mwinezve matongero enyika va Frank Guni vanoti havatarisiri kuti zvose izvi zviri kuitwa neAmerica neRussia zvichasvika pakurwisana, vachiti uku kungoedzana kwekuona kuti ndiani achatanga kudzokera shure.
Hatingangoti nyaya iri pakati peRussia, Ukraine neAmerica kana kuti neNATO inyaya yakakora muto. Kuedzana masimba kwenyika hombe, vakuru vanowanzo kuti panorwa mikono panorwa nzou. Sora ndo rinonyanyo kwara. Tiri kuona yavanoti muchirungu force posture iri kuitwa neRussia. Mukaona Russia iri kushandisa ungwaru wekuti masoja ayo ari kuunganidza nendege nemotikari nezvombo zvehondo zviri kudii renyika yayo kuRussia. Saka NATO neAmerica havangagoni kuti musadaro iyo vari munyika mavo. Asi tiri kuonawo zvakare kuti Russia iri kuona sekuti sangano reNATO unovambatanidzwa wenyika dzekumavirira dzinoti kana imwe yadzo ikarwisa ikarwiswa kana ikadenwa vanoita makutse vobatsirana. Tinoona sekuti Russia iri kuona sekuti NATO yakumuda muzvibvumirano zvavakaita pakapera Soviet Union kuchiumbwa nyika chai Russia, zvinosanganisira kuti paifana kuva nemukaha mukuru pakati penyika dziri mubato reNATO naiyo Russia kuitira kuti vasaisa zvombo zvinoparadza zvakakurisa kana kuti maweapons of mass destructions pedyo nepedyo, zvinokonzera kuti kana pakatikatsaona kana kuti pakatikahondo pasafa vanhu vakawanda. Saka tinoona sekuti force posturing ndikada kututsira ndichiti force posturing iri kukanganiswa zvakare nekuti manzwawo America isiti yakutumirawo mauto anondobatsira kumira neNATO ikoko. Ukuwo nerutivi Russia iri kuratidzawo kuti ine simba rokushandisawo masimba mamwe chete nekuti yaendesawo ndege dzayo nemotikari nezvombo zvehondo kunyika iri padhuze neUkraine inonzi Belarus. Tichiendawo kuLatin America, Russia yakaanaudza kana kuti yakashambadza kuti yamutsiridza ushamwari hwayo kunyaya hwehondo nezvombo nenyika dzinoti Cuba, Venezuela neNicaragua. Russia yakuti ichaendesa zvombo ikoko, zvinoreva kuti pakuda kuti varume vagare pasi vataurirane pasina kushandisa zvekutyisidzirana.
Kuiyo Ukraine ine basa zvakadini kunyika mbiridzi?
Ukraine inyika yakakosha zvikuru kwazvo nekuti tikatarisa nyika dziri mubato reNATO nekune Russia, Ukraine ndiyo inonzi buffer zone, ndiyo nyika iri pakati padzo inoraudza kuti Russia nerimwe divi uku kwoitawo nyika dzekuNATO dziri kueurope. NATO munova ndimo mune Americawo zvakare. Saka mukaha wanda ndikutaurawo yeye kuti panofanira kunge paine mukana wakareba pakati peUkraine neRussia, zvinobatsira kuti Russia isafira kana kuti isafunge kuti zvombo zveNATO zvehondo zvanyanyisa kuswera pedyo nemuganhu wayo, zvinoita kuti kana nyika dzikaburana NATO inokwanisa kukurumidza kupinga muRussia. Ukuwo kana makatarisa kuNATO vari kushandisawo inyaya yedemokrasi kuti vanhu vemuUkraine vanofanira kunge vaine kodzero yekusarudza kuti vanoda divi ripi, vanoda kuenda kudivi rekuRussia here kana kuti vanoda kuenda kudivi reNATO, zvichibva nekuti ivo pachavo vanofanira kuzvionera senyika kuti vanoda kuenda kupi. Asi handizvo zvakabvumirwana pakapera nyika yeUnion of Soviet Socialist Republic kana Soviet Union pachizozvarwa Russia. Vakanga vabvumirana kuti panofanira kunge paine mukaha iwoyo.
Avo vange vari nyanzvi munezvematongero enyika va Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo dzerimwe sangano rinomirira vatyairi vemagonyeti reUnited Truck Drivers Association dzinoti dziri kurega kuenda kumabasa kuri kuratidzira kushungurudzwa kwadziri kuitwa muSouth Africa. zvimwe zvikoro zvinonzi zvave kumanikidza vana vechikoro kuti vauye neumbo hwekuti havana chirwere cheCOVID-19 vasati vadzokera kuchikoro. Vagari vekubinga vanoti ngombe dzavo dzave kubatwa nechirwere chelampskin. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moshora zvakanaka.